DJ Marvin.
Good morning, Zimbabwe. My name is Captain Action Richie Gang. Frikishen, DJ Marvin. Select the shows.
Okay.
Kana likatanda nitangane kunanganisa mave. Yo pisa sima chipisa. Uchanzwa vachitangu chuchipisa. Vachiti aninga chitero vachitanda niswa zvimoko. Futi analisa. Monalisa ruvimo anokumisa. Dreamazi anogona ngokupisa. Aninge levosi akuna nomisa. Ndikoko. Ndikoko, ndikoko. Unge Dreamaz nemango mari mstudio. Ndikoko. Ndikoko, chizo kwalas ngoma rakurira pa radio. Ndikoko, 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 sampuma japi nenge ndichiriyo. Ndikoko, 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 samekanik vatokorokoto. Chizwa, ndakaita pishi special sachafuko. Nekumaterez vakabva valafu, DJ laugh enough. Patengo maripati, nenge chose neamerika kwese vari kutitsvaga. Iwe, ndakavadyira zvangu studio kids. Yebonga, vachigaira ndikuvanzwira tsitsi svika pa guest land. Uchida captain, nyange mave. Ari mob action, friction. Ndikoko, ndikoko. Unge Dreamaz nemango mari mstudio. Ndikoko, ndikoko, ndikoko. Chizo kwalas ngoma rakurira pa radio. Ndikoko, ndikoko, ndikoko. Samkuma japi na endi chiriyo. Ndikoko, ndikoko, ndikoko. Samekanik vatokoro koto. Ayatoma wambi kote matanatu. Panopone mfambo sekwenda kwa gutu. Kute kwa gutu. Kubla wayo, first distance ya cho acho wa makilo. Makilo, kumberi kuna meet. Kumberi kwa Simons, iwa kuna beat. Ukawone captain, action, vashika. Nengu, pasa pasa kwa kuchinjwa maspeaker. Ndikoko, ndikoko. Unge Dreamaz nemango mari mstudio. Ndikoko, ndikoko, ndikoko. Chizo kwalas ngoma rakurira pa radio. Ndikoko, ndikoko, ndikoko. Samkuma japi na endi chiriyo. Ndikoko, ndikoko, ndikoko. Samekanik vatokoro kato. Kazutanga ndotanga nekunanganisa mave. Ndopisa sima chipisa. Uchanzwa vachida kuchotipisa. Vachiti aninga chitero vachitanda niswa zvimoko. Futi analisa. Monalisa ruvimbo anokumisa. Dreamaz anogona ngokupisa. Aninge levosi akuna nomisa. Ndikoko, ndikoko, ndikoko. Unge Dreamaz nemango mari mstudio. Ndikoko, ndikoko, ndikoko. Chizo kwalas ngoma rakurira pa radio. Ndikoko, ndikoko, ndikoko. Samkuma japi na endi chiriyo. Ndikoko, ndikoko, ndikoko. Samekanik vatokorokoto. Chizwa, ndakaita pishi special sachafuko. Nekumaterez vakabva valafu, DJ laugh enough. Patengo maripati, nenge chose neamerika kwese vari kutitsvaga. Iwe, ndakavadyira zvangu studio kids. Yebonga, vachigaira ndikuvanzwira tsitsi svika pa guest land. Uchida captain, nyange mave. Ari mob action, friction.
Dreamaz spread actions.